Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vateereri, chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 10, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi waFriday 29 April 2022. Chino chiombe zvikurusa.
Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuru yavo rekutengera chikakarara chemotokari munyori mukuru weguta iri, asi zvichikundikana kuwanisa vanhu mvura. Madzimai okurudzira kuwandudzwa kwemitemo kuti vakwanise kuwana mikana yakaenzana nevanhurume, achiti muromo hauzarirwe nerwizi. Indiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe International Trade Fair yazivisa nhasi kuti mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta ndo vachavhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana uri kwomwedzi unouya. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wechimakumi matanhatu nemaviri kana kuti 62nd edition weZeta ETF uri kutanga musi wa26 wopera musi wa30 kubvumbi uchiitwa paspedinginira rakanangana nekuvandudza magadzirirwo nemakwenenzvererwo ezvinhu mukuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti reimagine, reinvent value chains for economic development. Sachigaro weZITF vabusisa moyo vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti vaKenyatta vakatambira kukokwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Ichokwadi kuti mutungamiri weKenya President Uhuru Kenyatta vabvuma kuzoita official opening yeZITF 2022 gore rino. Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi waFriday 29 April 2022. Chino chiombe zvikurusa nekuti Zimbabwe neKenya vagara vachishanda pamwe chete panyaya dzemabusiness nemaexports. Saka takatarisa kuti basa iroro richaendera mberi uyezve makambani emuZimbabwe nemakambani emuKenya achashanda pamwe chete kuti aunze kubudirira kweZimbabwe pamwe chete neKenya.
Izvi zvinoteverawo musangano wekudyidzana wakaitwa pakati pavamunangagwa navaKenyatta kuKenya. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vatendawo kuti kushanya kwavaKenyatta kwakakosha kusimudzira nyaya dzezvekudyidzana kwenyika mbiri idzi, asi vakati hazvifaniri kungova zvematongerwo enyika.
Nyaya dzatinganyanya kuda ndechekuti kudyidzana kuri pakati kweZimbabwe neKenya kunyanye kusimbaradza nyaya dzine chekuita nezveupfumi. Dambudziko riripo nderekuti mukatarira muchaona kuti kuvhurwa kweInternational Trade Fair kwanga kuri kwekunyanya kurerekera kunyaya dzezvematongerwo enyika dzisina zveupfumi mukati. Asika tinoonawo kuti muno muAfrica tavane inonzi Continental Free Trade Area iri kuda kuti ionekwe kuti yashanda. Ndo zvimwe zvingakoshesa kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neKenya. Saka
vamudzengi vaenderawo mberi vachiti
mukatarira izvozvi muchaona kuti nyika dzomuAfrica hadzisi kunyanya kudyikidzana pane zveufumi. Nyika dzemuno muAfrica dziri kutochemera kuti dzidyikidzane nenyika dzekuEurope nenana America avo dzichida kusiya kudyikidzana nenyika dzimwe dzemuAfrica. Asi muchaona kuti kana kuri kuti pakaita kusimbaradzwa kwekudyikidzana pane zveufumi kwenyika dzemuAfrica, Africa inova continent yakasimba zvikuru kwazvo. Tinogona kuwana zvimwe zvetiri kutowana kunana Europe uko, zvetiri kuwana kunana China, tozviwana imo muno makare medu muAfrica. Ende zvinogona kutibetsera nokuti muAfrica dziri senyaya dzechikafu, tinotogona kuwana chikafu chiya chinonzi chiri organic, chikafu chisiri chemaGMO nezvimwe zvakadaro daro. Uyevo kana tikadyikidzana pakati peAfrica, Africa ichava continent inovavo nesimba mumatare enyika dzose dzepasi rino.
Gore rapera musangano wezoita ITF wakavhurwa zviri pamutemo navamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 10 pamunhu mushure mekuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defence Forces General Court Martial rakagara muBulawayo aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlpheus Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye4 Infantry Brigade kumasvingo anoti Fortune Glove, Ratiel Manyanga naKainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa5 mwedzi uno mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira naChikunguru gore rapera makare mumasvingo. Aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujeri mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti, asi izvi zvinonzi nevamwe hazvisi kuratidza sezviri kushanda. Vaimbovemeja muchiuto vaJaus Mutsekwa vanove mutevedzeri wasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanira kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto, hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe. Chinhu chiri kutitsamwisa, chiri kutisuwisa ndechekuti hachisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vechiuto vasvike pakutongwa necourt martial, kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurupa vanhu. Chinhu chiri serious musosaiti medu, saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopera sei izvozvo, zvinomiswa sei.
Saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa?
Chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureiga nekurobha vanhu, tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo. Asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma. Chinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndecheurombo hwaita sei kubva wasvika ipapo, hunogadziriswa sei. Chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero. Chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndo panobva discipline. Chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudefendwa. Macitizens haikona kuataka macitizens.
Asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pane inonguva vamutseko?
Chinonetsa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa. Chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa, kuadmitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzo? Nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedza kumauto nemapurisi.
Misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamba.
Vaimbove meja muchiuto vaJiles Mutsekwa, vanove mutevedzeri wasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare ramejistireti muBulawayo awana mumwe mushandi wesangano reZimbabwe Media Commission vaFarai Manika vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekubatsira vatori venhau veNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva kupinda munyika vasina mapepa akakwana. Vaviri ava vakabva vadzingwa muZimbabwe, asi vamahika nemumwe mutori wenhau webepa iri Jeffrey Moyo vakabva vasungwa. Nyaya yavaMoyo iri kutongwa ega uye ichiri mumatare. Mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Evanice Munando, vakurudzira kuti bumbiro remitemo renyika rivandudzwe kuti zvive nyore kupa mikana yakafanira kumadzimai. Vatiwo muroma uzarirwe nerwizi nekudaro madzimai haachada vimbiso chete kubva kune vezvematongerwo enyika, asi vanoda zvinobatika. Zimbabwe nemusi wechipiri yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 naAmai Munando nezvenyaya iyi.
Isu semadzimai tiri kuona kuti remangwana harisati ratijekera, ndonhunha dzatinogara tichitaura. Nekuti ndinoonesa kuti hurumende haisi kunyatso kuzviprosesa kuti kubumbiro remutemo rinofanira kufambwa naro maringe takatarisa nekushungurudzwa kunoitwa madzimai. Nyaya dzainyanya kubuda maMavelas ndedzekuti madzimai ashungurudzwa, hapana chiri kuitwa kune vanenge vashungurudza vacho. Nyaya yekorupshen inyaya yakataurwa kunzi madzimai chero vakaenda kumatare kwedzimhosva vanosvika vaita mhirizhonga vanongonobhadhara mari, hapana chinofamba, nyaya dzacho dzinongotsikwa. Saka kusvika bumbiro remutemo redu ratwasuka raakunyatsa kushanda maringe sezvarinofanira kunge richiita, madzimai akati kana izvo zvisina kuitika remangwana ramadzimai rinogara ringori pasi, nekuti hapana chiri kuitika chatiri kuona. Takambenge tichitaura nezvekuti toda mutungidzidziri wemutungamiriri wenyika ari munhukadzi, ani makaona zvikanyararwa. Saka madzimai ane kunyunyuta nekuti havana punduto yekuziva kuti ramangwana richazofamba sei, nenyaya yekuti pane zvatakasangana nazvo kana kuti zvatiri kusungirwa kuti tiite hapana chiri kufamba.
Pane zviri kuitwa nehurumende here kuti vagadzirise nhuna idzi dzamakawanikwa muchizeya nedzazvo musi wezuva remadzimai reInternational Women's Day?
Kunyange hazvo hurumende ine ichitaura mazuva ose kuti aiwa tichaona kuti izvi zvoitika. Ine chinondishamisa ndechekuti vatinge tichikurukura nyaya idzi tikavadaidza vanenge vachitobvumira kanawo nesu, asi kana vachinge vadzodzokera tinoramba tiri panzvimbo imwe chete. Saka kodzero dzemadzimai ndo dzatinoya kunyuchana dzokuti mangwana haana kujeka, nekuti madzimai tapera tapera muDzimba mune kushungurudzwa mazuva ose, uyezve mukana wokupinda pazvigaro zveutungamiriri tiri kumashure hapasati pane mukana wakati tikiti ndevhotera vaa ivinhu zvakadaro tichitarisa ivinhu mabato enyika yariko ese ndeve vanhurume, ende mukana kuti vadzimai apinde ikoko zviri kutinetsei. Bati ndiri kuti ticharamba tichishingira tichishanda navo mapato enyika wokuti ngavezvewo madzimai kumberi, nekuti tasarira kumashure. Nyaya yekuvhoteswa tichivhotera varume kuti vapinde pachigaro iyo nyaya tiri kuiramba mugore rimwe nerinouya. Madzimai ongaapinde tichikufambira ane 50-50 kwese ngazvifambe.
Avanga vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Evanice Munando, Vashora na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7. Badirisho utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafane chirwere cheCovid-19. Zvinonzi rufu rwevanhu ava rwakanonoka kuziviswa uye vanonzi vakafa musi wa4, musi wa6 nemusi wa7 kukadzi. Izvi zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nevanomwe kana kuti 5407. Vanhu mazana manomwe nevatanhatu kana kuti 706 vakabatwa nechirwere ichi kusanganisirawo vana vechikoro zana nemakumi mana nevatatu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmitro Kuleba negurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vasangana muTurkey nhasi kuti vaite nhaurirano dzerunyararo. Turkey yanga iri kuedza kuyananisa nyika mbiri idzi kwemavhiki maviri adarika. Asi vachitaura nevatori venhau mushure menhaurirano idzi, vaDmitro Kuleba vanoti nhaurirano dziri kubudisa pachena kuti Russia iri kuda kuenderera mberi nekurwisa Ukraine. Russia iri kushorwawo zvikuru nenyika dzakawanda mushure mekunge mauto ayo abhomba chipatara chemadzimai anenge akamirira kusununguka ikauraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mucheche. Russia iri kuramba kuti iri kuuraya vanhuwo zvavo muhondo iyi. Ukraine iri kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibatsire kuti ndege dzeRussia dzisabhururuke munyika iyi dzichibhomba vanhu. Asi America iri kuramba kuita izvi ichiti NATO inokwanisa kupa rumwe rubatsiro rwezvombo kwete zviri kudiwa neUkraine. America yaendesawo zvombo zviviri zvinonzi Patriot Surface to Air Missile kuPoland mukugadzirira kudzivirira nyika dziri muNATO dzikarwiswa neRussia. Nhengo dzedare reparamende muNigeria dzazotenda kuziya zvakare bhiri rakanangana nekuwanisa madzimai mukana wekuwana zvigaro makumi matatu nezvishanu kubva muzana mudare reparamende. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevamwe madzimai emunyika iyi kwevhiki rose. Mutauriri wedare repasi munyika iyi vaFemi Gabajimila vati bhiri iri nemamwe anosimudzira madzimai achatanga kuzeiwa zvakare zvakatambirwa nemufaro nevanga vachiratidzira ava. Ndege yainge yakatakura vaimbi vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump inonzi yakamanikidzwa kumhara zvechimbi-chimbi mudunhu reNew Orleans nemusi wemugovera mushure mekunge injini yayo yatadza kushanda zvakanaka. VaTrump nevanhu vachengetedza vainge vave kudzokera kumba kwavo kuFlorida mushure memusangano wavainge vaita muNew Orleans. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika vanoti havashamiswi nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mugadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, vachiti mhirizhonga inhaka yagara iri muvana vezimbabwe kubva munguva yehondo yerusununguko. Mapato ezvematongerwo enyika ari kupinda musarudzo dzemwedzi uno zvikuru matatu anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora ari kunongedzana achipumhana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vebato reCCC vanoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa neZANU-PF izvo zvakazosvitsa pakutora upenyu hwava Mboneni Ncube pamhirizhonga yakaitika kuKwekwe. Imba yeimwe nhengo yebato iri inonzi yakapiswa kubhindura mukupera kwesvondo nevanofungidzirwawo kuti vatsigiri veZANU-PF. Mapurisa ari kupomerwawo mhosva yekutarisa rutivi uye kutarisa kuti munhu abuda mumba maani mukuita basa ravo panyaya dzine chekuita nemhirizhonga. Ukuwo ZANU-PF neMDCT yava Monzora vari kunakurirawo mhosva iyi kubato reCCC. Nezuro mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira ava vari kukwikwidzawo musarudzo dzemwedzi uno vakazivisa kuti vakanga vanyorera tsamba kuvatungamiri vemamwe mapato 15 ane nhengo dzichakwikwidza mwedzi uno vachivakurudzira kuti vazvipire kupedza mhirizhonga uye kuchengetedza chizvarwa cheZimbabwe chose zvisinei nekuti chinotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. dambudziko iri ringagadziriswa sei mukuziya nezvenyaya iyi chabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance Rafarai Maguhu pamwe nenhengo yeboka revechidiki muzano PF vaAlex Gakanje tatanga nekubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika iyi
kana tichiona vanhu vakakuvara vakatemwa musoro vakatemwa makumbo vane mabhandeji tozonzwa kuti vamwe vari kutofa mushure mekunge varohwa mune marallies anenge achiitwa zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika ende zvinoratidza kuti pane vari kupfuma vanhu kuti vanoita mabasa eumhondi ende hachisiri chitsva muzimbabwe tiri nharadada panyaya yemhirizhonga pane zvematongerwo enyika right from 1980 ndingati nini iculture yatakabva nayo muhondo yekuti vanhu kuti vanzwisise vanofanira kurohwa yekuchichidzirwa saka its cycle iri kuramba ichingoitika panenge pachinzi maelections muzimbabwe hurumende painoti gadzirirai maelections vanenge vachitigadzirirai hondo gadzirirai kupondana vachituma vanavo vamwe kunopondana
regai tinzwe kuna vaGakanje
nyaya yatanga kutorasika because pamuri kuti mhirizhonga munova manga manongedza zvaachida kutaura pamusoro pemhirizhonga tichida kukondima nyaya dzemhirizhonga asi vaMaguhu sezvo vataura kuti hurumende painoti kune sazvinenge chingatite mhirizhonga zvichidangana ichingeite vanyepa mhirizhonga yemuzimbabwe yakatangwa nevachena pavakauya kuzobamba nyika vachitofira dzichimurenga ndo vakatanga ne vasimbisa mhirizhonga pasaiko dzichimurenga ndobva vasimbisa mhirizhonga pakuramba nevhure now iyi vhaiorensi yaitika nhasi ini pachangu ndine humbopowo hwevanhu vetriplec vakandinyorera pafacebook vachiti tioda kukuita zvatakaita vanhu vekubhulawayo saka munoona kuti mhirizhonga yemaelections a26 March yatangwa nevetriplec haisi hurumende zvinongoreva kuti mhirizhonga iri kuitwa iri kukonzereswa nevanhu vari kutsvaga attention vari kutsvaga kusungwa nemapurisa saka yatinayo pari zvino mhirizhonga hainei nehurumende imhirizhonga iri kukonzerwa nemapoka anenge ana Maguhu anonyepa yekuti vaone zvekunyora vachiti hurumende kana kuti zano PF ndirikonzeresa mhirizhonga ko pakatemwa vanhu kubhulawayo zvatine humbowo ini hwevanhu vakatitora kutema matemero atakaitwa mukubhulawayo
vaMaguhu pindurai mubvunzo uyu
ndingati nini iko zvinezvi cycle yevhaiorensi iripo muzimbabwe iko zvinezvi yakatanga last year muna September vachamisa pavakada kuti vafambe munyika vachinoona mastructures avo vanga vachimiswa nevanhu vezanu vachivarambidza kupinda mavillage vachirova vanhu vavo zvakaita kuti mumwe azofe kumasvingo vakapondwa vachienda kunogamuchira mutungamiri wavo vakapondwa ende now panzi 26 by election 26 March ndopatiri kuona zvekare mhirizhonga takazviona kukwekwe ndopakazorwara mumwe mukomana akazofa vamwe 17 vakapinda muchipatara tikuonawo zvekare involvement yethe state especially tichitarisa mapurisa kuti vanenge vachirambidza mamwe mapato kuita marali avo asi bato riri kutonga rezano PF rinongonzi pavada saka izvozvo zviri kukonzera kuti politics dzedu dzisave nekugadzikana dzisave civilized
vaGakanje hanzi humbo huzere kuti zano PF ndo inokonzera mhirizhonga zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa
hatidi kurovaimbwa chakavika mupeni jonga zano PF inofanira kutenda kuti ivo vakati ivo tiri multiparty democracy saka kana tiri yemultiparty democracy vanofanira kugamuchira kuti simba rinogona kupiwa nevanhu uye simba rinogona kutorwa nevanhu saka vanofanira kuudza nhengo dzavo kuti tichitaura maelections hatisi kutaura hondo
vaGakanje zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nemapato ezvematongerwo enyika
ndinongokurudzira kuti dai mapato mapato ari muparliamenti akadzira PVOP une kurumidza riite mutemo kuitira nama kuwa vasapindire kupolitics vachinyepa zvavari kuita izvi. Wewo chazvakanakira ndezvekuti kunyepa kwaana makuhu kuri kupera manje manje PVOP uri kupasa muparliamendi kuitaisa munhu wemunhu mudzipo make kukonzeresa violence vanobhadhara vanhu kurova nai so that they get an access yekunyora maripoti ekunogoresa mari kunze kwenyika.
Avanga vari nhengo yeboka rave chidiki muzano PF Alex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaparai maguhu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Zimbabwe yadoma chikwata chakasimba mumakwikwi rugby e2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chichange chitungamirwa naHilton Mudariki uyo anotambira Red Jerseys muEnglish Championships. Uyezve chinosanganisira vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saConor Pritchard, George Saungweme naKlopas kundoona. Masebos arupina mukamba nesondo mushure mefinari yeNedbank Rugby Challenge 2022 pakati peOld Georgians neOld Hararens. South Africa Rugby nezuro yakakoka Zimbabwe Curry Cup iyo irutanga musi wa 1 kubvumbi. Masebos arubatana neKenya neGeorgia murwendo urwu uko vachanokwikwidza nezvikwata zvinomwe zviri pamusoro-soro munyika iyi makundano ane mbiri aya. Vamwe vatambi vadedzwa vanosanganisira John Sander, Victor Mpunga, Kyle Galloway, George Mangenje, Kelvin Kanenungo, Russell Dina naShane Makombe. Vamwe vacho ndi Keith Chwara, Brandon Carl, Daniel Makwasha, Ngoni Chibuwe, Tawanda Matipano, Marcus Neo, Boyd Rouse na Takudzwa Kumadiro. Pamusoro pekurwira mukombe, Zimbabwe neKenya dziri kushandisa Curry Cup iyi kugadzira makundano e2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Makundano eAfrica Cup ari kuitirwa kuFrance kubva musi wa1 Chikunguru uko Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finari. Mokoru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti rwendo rweSouth Africa ndiyo nhano yekutanga mugadziro yavo yemutambo neIvory Coast.
Kutarisira kuti tikatamba South Africa tombotambo nedzimwe nyikawo dzine ranking iri yakati kwirirei.
Mudariki ano Zimbabwe ine chikwata chakasimba zvekuti nemitambo yavari kusangana nayo munzira vanokwanisa kunobudirira kuFrance voenda kuWorld Cup.
Tine chikwata chakanaka chine balance yeyouth neexperience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata matraining camp mapractice match tinobudirira kuenda kuWorld Cup.
Zimbabwe yakapesira kuenda kuWorld Cup muna 1991 mushure nekumirira Africa zvekare muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvezuva remadzimai rakacherechedzwa nemusi wechipiri uye sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 @vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, tiri muWashington DC.
soko izika.